Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri nguva dzava 7. Tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechitatu kurume 20, 2019. Makateerera kuStudio 7 nevenyu renyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nhasi vashanyira nzvimbo dzakaparadzwa nedutu mupengo Tropical Cyclone Idai kumaNicaland.
Muwadhi 23 kwamutsvangwa 186 havasi kuziva kuti vanhuwowo mudzimba dzavo vari kupi, nekuti kune vari kugara mugomo imomo vakwanisa kuverengana kuti pamusha nemusha vari kuwanikwa ndevapi.
Uwandu hwevanhu vafa nekuda kwedutu mupengo Idai huri kutarisirwa kuramba uchikwira zvakanyanya sezvo vanhu vakawanda vasiri kuzivikanwa kuti varipi mushure mekutakurwa nemvura. Tichakupai hurukuro nevamwe vari kushaya hama dzavo. Musika wefodya wovhurwa nhasi vakawanda vachichema-chema nekuderera kwemutengo. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nhasi vashanyira dunhu rechimanimani rinova rimwe renzvimbo dzakaparadzwa nedutu mupengo kana kuti Tropical Cyclone Idai kuti vazvionere vega kuparadzwa kwakaitwa misha, upenyu hwevanhu, minda pamwe nezvipfuwo. Nevenyu reZBC inoti vaMnangagwa vaudza vagari vemudunhu iri kuti hurumende yavo ichaona kuti hapana munhu achafa nenzara sezvo vari kuendesa chikafu vachiita zvose zvavanogona kubatsira vanhu. Vanonziwo vati rubatsiro rwuri kusvika muguta reMutare umo ruri kuzotakurwa nezvikopokopo kuenda kunzvimbo dzakaparadzwa idzi. Mutungamiri wenyika azivisawo kuti nyika dzakapoteredza Zimbabwe pamwe nedzimwe dziri kure dzakaita seTanzania dziri kutumirawo rubatsiro rwakasiyana-siyana. Vatiwo migwagwa nemazambuko zvakaparadzwa nedutu mupengo iri zvichagadzirwa, mazambuko achivakwa patsva. Masangano nemakereke akasiyana-siyana pamwe nevanhuwo zvavo vari kuunganidza rubatsiro rwuri kuendeswa kunzvimbo dzechimanimani nechipinge. Muzinda weAmerica vazivisawo kuti uri kuisa zana rezviuru zvemadhora kuti mari iyi ibatsire mune zvakawanda zvinosanganisira mvura yakachena. Kunyange hazvo hurumende ichiti vanhu vafa kusvika pari zvino makumi mapfumbamwe nevasere, sangano reRed Cross rinoti uwandu uhu hwasvika pazana nevana. Pari kukurudzirwawo vanhu kuti vabatsire Zimbabwe ne Red Cross iri kukurudzira vanhu kuti vabatsire Zimbabwe nemvura, magumbeze uye mambure anodzivirira humutu kana kuti mamosquito net. Vatungamiri venyika dzeNigeria Muhammadu Buhari uye weArmenia Ameni Saksiani vatumira tsamba dzenyaradzo kumhuri yeZimbabwe. SADC yatumirawo mari inosvika zviuru mazana matatu nemakumi emashanu kuZimbabwe, Mozambique neMalawi, uye African Union yapawo rubatsiro kunyika nhatu idzi dzakawirwa nedambudziko remafashamu aya. Pope Francis vatumirawo mashoko enyaradzo kunyika nhatu idzi. Mukuziya nezvemamiriro akaita zvinhu kumaNicaland, tabata munyori mukuru mubazi rezvekuburiswa kwemashoko vaNick Mangwana, avo vange vaine mutungamiri wenyika nhasi.
Pane hwatiri kuziva hwatingati macertified and confirmed, huchiri pa 98 pataiva nezuro manero pane zvatiri kunzwa zvatsatsa confirma namba dzichakwira chaizvo izvozvo
vari kufungidzira kuti dzingasvike kupi
singanyanya kuspekulata zvakanyanya but pane chance yekutosvika kuma 300
pane zvikwata zvanga zvakawanda wanda zvanga zvichiedza kunobatsira vanhu mune dzimwe nzvimbo dzanga dzisingakwanise kusvikika iko kumanikaland kuchipinge nekuchimanimani mungazivo kuti vasvika papi zuva ranhasi
no rubatsiro ruchiriko vari kupaita a lot of progress mukubatsira vanhu vakawanda nekuti ruyamuro rusvike kwarunodiwa nekuzvipatara vanhu vari kurapiwa nokuti vanhu vakakuvara zvikuru kuna vamwe vakatyoka tyoka vaitemwa namatombo namatanda vamwe vaitemwawo nechocho nechakati vamwe vachiwirwa nemidhuri vari kurapiwa weivavo tine rubatsiro rwatiri kuwanawo kunana chiremba vanhu vakawanda vamwe vatiri kutoudzwawo kuti kusouth africa kune vana chiremba vari kuda kuuya vakamira kune vamwe vevana mazvikokota vevana chiremba vemhuka vari kuendawo kuda kunobatsira mhuka tina matraka akawanda inyaya yekuti tingomasvisa panzvimbo neruyamuro rwatiri kuwana nerubatsiro rwuri kubva nekunational army kuti migwagwa ifambike vachigadzira kune maroad atingati mamakeshift road ari kugadzirwa izvezvi namaengineers ndo ari kuita kuti tisvike ikoko nokuti chinhu chakaita sebridge hachisi chingadzi chigadzirwe panguva ino ichichikwanisa kuzoyambukika saka tine road dzinotenderera migwagwa maconvoy amatraka aripo kubvira president pavakadaidzira kuti corporate zimbabwe tibatsirei yaimubatsire ruyamuro vanhu vari kubudisa matani namatani erubatsiro kubva kugrosari kuhembe throughout the country inyaya yekutoti toendesa kupi kunewo vamwewo vatiri kuziva kuti kune vamwe vakupihwawo maaccount number vakunzisai mari izvo ngavasadaro kuisa mari kuvanhu vavasingazive buda nongoti indaunganidzawo changu kuno asi tine rubatsiro tinotenda nekubva rubatsiro rwatinowana kubva kunana econet ana waverly blanket vapa magumbezi wakawanda zvikuru vavari kuti president ngavandotambidza kune vanhu vari mudambudziko iri kune mvura nokuti mvura idambudziko rakanyanya kuchipinge mapaipi akaeredzwa saka hakuna mvura yakachena inomwika zvibhorani hazvisabudisi mvura svinu nekuda kwezvakaitika izvezvi izvi zvokuti kune makambani iwayaya anogadzira mvura vari kuendesawo matengi namatengi emvura dzimwe dziri mumabhodhoro dzimwe dzinenge dziri mutangi chaimo ruyamuro rwakawanda rwuri kuenda inyaya yenguva nyaya yekuti tive vanhu vakarongeka kuti rusvike parunofanira kusvika pavanhu vanonyanyoruda
hurumende yambooti yatarisa here kusvika pari zvino kuti pangadiwe mari yakadii kugadzirira izvo zvivakwa zvakaputswa nemvura
iyo assessment haisati yapera the biggest assessment yatinayo at the moment ndeyekuti vanhu voita sei kuti zvinhu zvifambe sekutaura kwataita iri dambudziko vasati vapfuura kune vanhu vasati vavigwa ndosaka muchiona mamwe macompanies ari kupa makofini nokudii vanhu havasati vavigwa vamwe vanhu havasati vawanikwa
iko zvino regai tinzwe zvakare kuna vamangwana nezverwendo rwavaita nhasi rwaitwa nemutungamiri wenyika
uku kwakaitika zvikukutu mastori anga achitaurwa nevanhu inhaurwa dzinotyisa chaizvo pane uchapupu hwokuti matombo akatanga kukumburuka 2 hours at least before brianaya saka hatisi kubvisa kuti panenge pakanga pamboitika earthquake pakadii because vanoti kuti matombo amwe atakatanga kuona anga achiita kunge abva adzupuka hamene kwaanga abva hamene kutaurawo kwavanhu vanga varipo unowanawo futi kuti mavillages anga aripo mamwe mevillage inenge yava matombo chete hakusisina misha yakangosakatika zvisingazikamwe nechekuti mamuna vanhu vangani vakasakatika imomo saka ndo mamirira zvakaita asi iye zvino izvi rubatsiro ruri kuinda zvarwo kuvanhu ende pese pamuri kufamba muri kutosangana namarori erubatsiro ngorovhani dzezvibatsiro zichienda narwo kuvanhu
saka kana paine misha yakaparadzwa kudai iko zvino tiri kuona kuti hurumende inenge yambomira kupa uwandu hwevanhu vakashaya zviri kufamba sei
hatina kumira kupa uwandu hwavanhu vakashaya pese pari kuwanikwa munhu tinopa uwandu hapana chikonzero chokuti tisataura nekuti kana mukateerera kutaura kwaita purezidendi nhasi chaiye vati munhu wese kana pane munhu anga ari muvillage menyu kana pane munhu anga ari mumamana menyu asaonepi uyai munyorese kuti mwedu pano apa paimbova nanhinga hatichamuoni vakatotaura vakati aiwa musanyoresa vanhu vakaenda kuHarare nevakaenda Joni
asi tikureva kuti pakatanga matambudziko vamwe vanga varipo ndokuti tinyatsoziva kuti vanhu vasiri kuonekwa vangani. Pari zvino tiri kungoshanda nevanhu vanenge awanikwa chitunha, pakawanikwa mutumbi wemunhu ozikamwa unzi ndewani ndewechizvarwa chemuzimbabwe, tobva takupai nhamba dzacho kuti ndivanani. Asi hezvinezvi hapana mitumbi yatiyawanikwa. Hongu kune kwatanzwa kuti kune mitumbi iri yaonekwa, saka matimu eami aendako ndo vari kulidza nenyaya yacho kunoidentifya. Pane pamwe pachatodawo kuti mamwe madzimenzizi namamwe madzivadi akupiwe tisvike pasi pavo. Dzimwe nguva tichitombopindudza maexcavator because pana matombo akawandisa, saka matombo aya anogona kunge akatsikirira mutumbi zvakare.
Vamwe vanenge vari kuchema-chemawo vamangwana kuti rubatsiro kubva kuhurumende runenge rwukuti nonokei, vamwe vakupedzisira vakuviga vanhu mumacoffin anenge ari kunzi nevamwe haana kukodzera, vamwe vachitiwo chikafu chinenge chiri kunonoka kubva kuGMB uko. Zviri kufamba sei?
Chikafu chiripo zvakuti yaimaoni tabvako tikatarira zvikafu iye zvinopese patirikufamba tirikusangana namarore echikafu. Marori ane convoy yainosvika yomira kana kuti kuseri kwebridge rakatsemuka, then kwetakurwa mbidzana navanhu vachibatanidzana vokura nesaga unoisa kumhiri uko, unoisa mota yamasoja, mota yamasoja yoenda. Asi iye zvino izvi pana mahelikopta makuru atiri kutarisira kunzi ari kusvika mangwana kuseni, anokwanisa kutakura chikafu nemasupplies anorema. Sati ndege yokuAbu Dhabi inotarisirwa kusvika kuma6 unoyu yakatakura maprovisions akawanda zvokuti then dzekutanzania kwakauya mbiri, kune imwe yakasvika kuma4 manheru nezuro, imwe ikazosvika kuma3 am kuseni yauya namaprovisions. Takati kune mabhizinesmen ari kubatsira zvikuru, vamwe ndo vari kuhaya dzimwe ndege dziri kushandiswa kutakura zvinhu idzo dzandanditaura nezvadzo. Semuenzaniso, mwanakomana wapurezidendi anonzi Emerson Junior akahaya ndege nhatu mahelikopta, maviri acho ari kubatsira kunotsvaga, atopiwa nhasi maviri acho ari kunobatsira kutsvaga vanhu vasiri kuoneka, imwe yacho yauya yakazara madoctors.
Munyori mukuru mubazi rezvekubudiswa kwemashoko vaNick Mangwana vari paRunare kwaMutare. Tichiri panyaya iyi, mumiriri wedunhu reManicaland pasi peurongwa hweproportional representation amai Linet Karenyi vanoti muward 23 kuChimanimani vanhu vanodarika zana nemakumi masere havasi kuzivikanwa kwavari, uye mitumbi mitanhatu yezvizvarwa zveZimbabwe yakawanikwa kuMozambique yakaradzikwa ikoko. Ngatinzwei hurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Zvino tingangoti hazvisati zvamira zvakanaka. Ndabva kubata vanoitwa dhumakwezu vekuwadi 23 kwaMutsvangwa kwaChief Ndima, vakandipa update yekuti vakwanisa kutaura nevamwe nekuita kuti vaone kuti mudzimba varimo ndivanani, vakapfushirwa ndivanani. Saka statistics dzavawana as of now vati izvo muwadi 23 kwaMutsvangwa 186 havasi kuziva kuti vanhu ivowo mudzimba dzavo vari kupi, nekuti kune vari kugara mugomo imomo vakwanisa kuverengana kuti pamusha nemusha vari kuwanikwa ndevapi. Vapedza vakataura zvekuti area imomo muwadhi mau6 vakakwanisa kutsikirwa mudzimba, asi vakakwanisa kuvhura nezuro vakaviga vanhu ivavo vari 6. Mabodies atakanga taudzwa nezuro kuti akaenda kurumwe rutivi rweMozambique kukopa, vati izvo vazokwanisa kufamba ikoko netsoka vakasvika vakanoona vanhu vekuMozambique vaviga mitumbi inokwana 6. Asi pamitumbi iyoyo vanoti the good part of is pavakaviga vakatora mapictures evanhu vacho kuita kuti vazoziva kuti iri guva munhu ndeuyu, iri guva munhu ndeuyu. Chanyanyondibata ndechekuti pamutsvangwa paclinic pane mawaiting mothers vakazvikura vatewejuu vane 9 months vari kuda assistance zvakanyanya, nekuti vanhu ivavo vari kushaya help.
Taonawo nhasi mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakwanisa kusvika kunzvimbo dzakavirwa netsaonaidzi.
Tiri kungoona mumaTV nemapictures ekunzi mutungamiri wenyika aenda ikoko, asi ini kwandiri kutaura uku nezvako hapana chati chawanikwa
chineche kubatira mwandabwa kutaura nae atori mground izozi kuda kwa vaenda ndekumo kwa kushikika asi nzvimbo iyi yandataura vajonga havana chavati wawana vanhu ikoko in terms of assistance ye food ye hembe yeti vari kutogara mugomo.
Pane zvirwere zvati zvabudawo here nekuti tinoziva kuti munguva yakadai munowanikwa zvinhu zvakaita semanyoka nemalaria?
Izvozvi hapana vandatindanzwa vachiti kuda kwaane dambudziko remanyoka kana dambudziko rezvimwe zvirwere, asi vese vari kuti tiri kutya kuti zvirwere izvi hazvitori nguva zvisati zvavabata nekuti hakuna matoilet.
Avo vanga vari mumiririri wedunhu reManicaland pasi peurongwa hweproportional representation amai Linet Karenyi vari parunare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7.
Ndakafetwa hama dzangu tinati kurural area ndine mukoma vakatorwa. Imba yavo yakatorwa yese dzese dzimba dzakatorwa panga ari mimhuri yavo ivo nevana vavo 3. Vakatorwa zvokuti takango pakamukiwa pasina kana imba kana tresi yekuti pakanga pane imba. Then my guru mukadzi vamukoma yeye akawanikwa about 800 meters kubva pakaitika chiitiko panga pakanga pane imba panga akarara. But akakwanisa kunge araswa kubhengi kweriva akakwanisa kufamba nemaoko echienda kumaneighbors. But akararama zvavo but akakwara zvikuru. Vanhu vakazoita kutsvaga kuti zvafamba sei kutsvaga mukoma nevana. Tingati musi weSaturday hapana chakabuda. But musi weSondo ndobva kazowanikwa umwe mwana about 40 kilometers from pakaitika zvinhu ndobva akazowanikwa mwana musi weSunday. Then akabva aibva neZuro anotingopedza kuiga nhasi vabva vaenda kutsvaga futi angazo kuna bodies akawanikwa futi about 40 kilometers. But vabva vasvika ikoko vabva vazi kunyepa hapana munhu anga ariko. But auzwa asvika ikoko kuti nechekuzasi takuenda kuMozambique. Ndofunga kubva ipapo kubva kumba kwedu kusvika ikoko ndofunga pane zvekuma 150 kilometers to 200. Pari kuzi kune mabodies awanikwa anosvika iwo 140 bodies dzawanikwa ikoko. Saka pari zvinezvi mangwana mhuri yekwedu ndobva ichamuka yakananga ichido kuona kuti tingaonawo here mhuri dzekwedu ipapo.
Saka shoko rakasvika sei kwamuri?
Muzukuru wangu foni yake yaipinda but asaidaira foni. Ndisati ndaasatadaira foni ndakazongozwawo neumwewo mumwe mumina wangu ari kuno kuti pane amwene hanzvadzi yangu akasiyira mumba akadonhwa nemba akatosiyira ipapo. Ndo akazondiudza kuti mukoma nevana vatatu havasi kuwanikwa. Then muzukuru ndakazo akazodaira foni angati zvaitika kunoko hazvina kumira mushi dzimba dzese iye akatsanangura ichiti dzanga dziri some few meters kubva paari paenda kuenda kueast dzakaparadzwa then kuenda futi kuwest dzakaparadzwa ichingoti vanhu vazhinji vatoponera pamba pedu panapa ndo pane vanhu vazhinji ndo masikiro akaita news dzacho.
Saka tichitarisa hama dzese dzamakarasikirwa nadzo apa dzingasvike dzingani?
Pari zvinezvi tingati hama dzangu dzepedzo dzandiri related nadzo tingati anoti mukoma iwavo nevana vavo vatatu tozoti izvo muzukuru wangu iye nevana vake vatatu tozoti vamwene vehanzvadzi yangu iwavo tozoti futi ndine vamwe sisi vemudzimai ana mukoma wangu vakatorwa iyeye havasi kuwanikwa futi zvakare vakatorwa futi. Then tozotiwo ndikati tozoti futi kune imwe nzvimbo irinozi parisipi ndezvakuti kune hama futi dzimwe 3 dzinozi dzakasvira futi mumba ikoko.
Avo vanga vari vaLove More Gwiza vanoti vakarasikirwa nehama dzavo dzakawanda zvikuru kuRusitu uye kuNgangu uko kwakaparadzwa zvakanyanya kudarika dzimwe nzvimbo muManicaland nedutu mupengo idai. Vanga vachitaura vari parunhare vari parwendo rwekuenda kuManicaland kuKwaMutare kuChipinge vachibva ivo muHarare. Dare repamusoro reHigh Court nhasi rasendeka parutivi kumiswa basa kwakaitwa sangano rinorwira kodzero dzevanhu masvingo reCommunity Tolerance and Reconciliation Development Trust kana kuti CoTrad. Rutendo Mawere anotipanya inotevera.
Mutongi wedare repamusoro, amai Lois Matanda Moyo, vatura mutongo wavo nhasi vachisendeka parutivi, danho ramudzviti wekumasvingo, varei hove, rekumbomisa kushanda kweCotrad mudunhu iri kwakaitwa fikira pera. Gweta reCotrad, vaDenford Alimani, avo vanoshanda nesangano ramagweta anorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Lawyers for Human Rights, vaudze Studio 7, kuti dare rasendeka parutivi kumiswa kwemabasa eCotrad sezvo zvange zvisina kutsigirwa nemutemo.
Vavunza vanga vakamirira DA neMinistry of Local Government kuti vari kupikisana here nezvatanga tichitaura. Vanga vakamirira marespondents vakati ivo aiwa vanga vasina chekupikisa nekuti zvakaitwa izvozvo zvanga zviri kunze kwemutemo. Nokuda kwaizvozvo dare razopa iro order. Inotaura iyo kuti DA decision yavo yekususpenda maoperations yasendekwa parutivi nokuda kwokuti yakanga isina yanga isina simba remutemo. Zvakare order imwe yapiwa ndeye kuti iyo DA havana simba rekuti vaite suspend kana kumisa maoperations community Tolerance Reconciliation and Development Trust and chokupesira DA vanziwo ngavabhadhare macosts.
Dare ratiwo mudzviti vahove vanofanirwa kubhadharawo mari yemagweta eCotrad akavaendesa kumatare. Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano reCotrad vazivanai muzorodzi vati vafadzwa zvikuru nemutongo wedare uye vave kunofambisa mabasa avo.
Tafara zvikuru neoutcome yabuda mudare iyi nokuti yatipawo masimba ekuti tidzokere kumacommunity zedu kumasvingo tiri kukwanisa kundoshanda nevanhu vatanga tichishanda navo zvakanaka.
Mukuru weCotrad vagamuchirai mukura vatiwo kumiswa kuita mabasa kwavakaitwa musi wa11 kurume kwanga kwatovadzorera kumashure.
Chokwadi, kumiswa kwakaita sangano reCotrad kushanda mudunhu ramasvingo kwakava kwakakanganisa zvakawanda zvirongwa zvaiitika kumasvingo ikoko uye vanhu vose vagari vekumasvingo vakawane kubatikana nokunyunyuta nekuita kusina maturo kwaDA wemasvingo district.
Pakamiswa sangano iri kuita mabasa havana zvikonzero zvavakapiwa kusara kwekuti vaiferefetewa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Makaterera kuStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Sangano rinorwira kodzero dzevanhu reAmnesty International rinoti vanhu gumi nevana vakaurayiwa muSomalia nendege dzemauto eAmerica kunyange havo vainge vasinei nechekuita nehondo iri munyika iyi. Izvi zviri mugwaro reAmnesty International rinonzi The Hidden US War in Somalia riri kutarisa kurwiswa kwechikwata chinopfurikidza mwero munyika iyi cheAl-Shabaab nemauto eAmerica nedzimwe nyika. Misika yefodya yavhura nhasi mitengo iri pasi izvo zvisina kufadza varimi vakawanda avazivisa kuti vave kumbomira kutengesa fodya yavo kudzamara mitengo yasvika pari nani. Godwin Mangudya anotipanya inotevera.
Mwaka wekutengesa fodya waparuwa nhasi nemumwe mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaKembo Mahadi pamusika weTobacco Sales Floor, apo mutengo wepamusoro wange uri madhora mana nemasenzi makumi mashanu pakirogiramu, mutengo wepasi uri pamasenzi makumi maviri pakirogiramu. Mitengo iyi haina kufadza varimi vakawanda avo vatikana mitengo ikasawedzera. Varimi vakawanda vanogona kutadza kurima fodya. VaCosta Kapfudza vekumvurwi vaudza Studio 7 kuti mitengo yanhasi inoita kuti varege kurima fodya zvachose. VaCapfudza vanoti vambomira kutengesa fodya yavo uye vave kunoitengesa pamukoto.
Fodya nekaina iri pa kana le black market ya vachidora 50 vachidora US
Vamwe vasina kufara nemitengo yefodya ndi Ishe Musarurwa vekumashonaland east avo vati vambomira kutengesa fodya yavo.
Mashure, aye zotombokanzura sewo yacho tomboona kuti zvinoita sei.
Varimi havasi kufarawo nenyaya yekuti kunyange hazvo fodya yavo ichitengeswa kunze kwenyika, ivo havasi kuzopiwa mari yavo yese ari madhora ekuAmerica. Pasi pechibvumirano chakaitwa nereserve bank of Zimbabwe nekambani yetobacco industries marketing board, varimi vachapiwa zvikamu makumi mashanu kubva muzana zvemari yavanenge vatengesa ari maRTGS uye zvimwe zvikamu makumi mashanu zviri madhora ekuAmerica. Asi varimi vakaita saamai Margaret Dambeni vaudza Studio 7 kuti vanoda mari yavo yese ari madhora ekuAmerica.
Aiwa, mutemo ini ndikuda hiusa. Kana pasina foga yangu ndinopisa because ndiri kuda hiusa. Hiusa ndora ndikutoda pafoga yangu. Nokuti foga haitengwi nebondi kai. Ndoda hiusa. Hiusa ndora ndikuda kuverenga kudai. Plus RTGS ka haigaisi, haitengi ngombe, hairori mukadzi zvaka wanda sakare pa kuti ndite mari muchikwama. Handiri kubati kwazina nebasa ndoda kuita mari. Ndite mari ko zviro mbedzi manga ndina mari. RTGS yekubikwa ndidi.
Vatiwo vakatenga zvekurimisa vachishandisa mari yekunze, nekudaro vanoda kubhadharwawo nemari yekunze. Vakapfudza vati vanotsigira vamwe vavo vari kuti vapiwe mari yavo yese ari madhora ekuAmerica sezvo iri iyo yavakashandisa kutenga zvekurimisa.
Ndokumwe kubasha kwatotanga ikoko. Surprise iri apa, at least ange agency kupiwa US iri nanika. At least zvanga zviri nani. Franchise ya US yeda $15 nebond dakatenga $90 ari rimwe kwavhedhacho. Saka inaizvipa iri hwesika etizaudakuti tupiwo zviri nani, but hapatenya kudiwa zvakanyanya zvakanyanyisa. Saka kutisa break market iti zviri nani kana zvaramba risakagadina manyowa.
Sachigaro weti ya MB amai Monica Chinamasa vati mitengo yakaderera sezvo vanotenga fodya kana kuti matobacco merchants vari kuchajwa mutero weintermediated transaction tax wezvikamu zviri kubva muzana apo vanotenga fodya nekubhadhara varimi. Vati pane nhaurirano dziri kuitwa pakati pavo nevanotengesa fodya nehurumende dzekugadzirisa nyaya iyi, uye vanoona sekuti izvi zvinogona kupedza dambudziko remitengo iri pasi iri. Amai Chinamasa vazivisa kuti mwaka uno wange wakaoma chose sezvo kwakapisa zvakanyanya, uyewo vati vamwe varimi kumanikaland vakaparadzirwa fodya yavo nedutu mupengo cyclone Idai. Vati kusvika pari zvino havasati vave kuziva kuti ifodya yakawanda zvakadini yakaparadzwa nedutu mupengo Idai.
Hatisi kuziva, but kana wakainsure, that's where the insurance comes in. So it's very important that they were insured. But as of now, we have no figures. As you are aware, it's difficult to actually reach those places. So we know nothing as yet.
Zimbabwe inotarisirwa kutengesa mamiriyoni mazana maviri nemakumana emakirogiramu efodya inove fodya shoma pane yakatengeswa mwaka wapfuura. Gore rapfuura Zimbabwe yakatengesa mamiriyoni mazana maviri nemakumi mashanu nemaviri emakirogiramu efodya ikawana mari ingangosvika biriyoni remadhora ekuAmerica. Vachivhura misika yefodya zviri pamutemo, vamuhadhi vati hurumende yavo inotsigira varimi vefodya uye vati inoda kuti varimi ava vabatwe zvakanaka sezvo fodya ichipinza mari yekunze yakawanda munyika. Pane misika mitatu yefodya munyika inoti Tobacco Sales Floor, Boka nePremier, uye misika yese iyi iri muHarare. Kunze kwezvicherwa zvakabatanidzwa, fodya ndiyo inopinza mari yekunze yakawanda kudarika zvimwe zvose muZimbabwe. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Vateereri, musakanganwe kuti muchirongwa chedu cheLive Talk na8pm nhasi tichange tichitarisa zviri kuitwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika kuti zvibatsirewo vakawirwa nedambudziko redutu mupengo. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti 001202465 0318. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Ndokusiya mina mutungamiri Nkomo munhau dzeIsindebele.
Soku isikati senda baku VOA Ndebele.